Bachitaura pamusangano wavaitani vatori venhomo Bulawayo nhasi, mutauriri wemubatanidzwa weMatabeleland Collective, amai Jenny Williams, vati mubatanidzwa wavo unoshora zvikuru zviri kuitika. Mukuru weAbacook Trust, rinove nhengo yemubatanidzwa uyu, vaDumisani Nkomo, vaudza Studio 7 kuti masangano avo ane umbowo hwekuti kushungurudzwa nekurohwa kwevanhu nemasoja kuchiri kuenderera mberi, vakati zviri kuitika izvi hazvina kusiyana nezvaiitika panguva yegukura hundi.
Nyaya yekurohwa kwevanhu is very painful to us vanhu vemuBulawayo, because remind my citizens about my pains, kurwadzika kwegukura hundi, because people are beaten in the same way. Tine problem about this whole thing trauma, nokuti vanhu vakawanda vakarohwa nemapurisa nemasoja vari maprisons.
Vangomo vati vataura negurukota redunhu reBulawayo, amai Judith Mube, kusafara kwavo nezviri kuitika, vachitiwo vane urongwa hwekutaura nemamwe makurukota pamwe nemapazi akasiyana siyana ehurumende. Vati chimwe chezvinhu zvinofanirwa kuitwa nehurumende nechimbi chimbi kutora danho rekuti masoja ose abve muvanhu adzokere mumabharaki, vakatiwo nyaya dzose dzekuti vari kurova vanhu dzinofanirwa kuferefetwa. Mukuru weChristian Legal Society vaGerald Matiwa vati vanhu vakawanda vari kushungurudzwa kurohwa kana kusungwa. Vati vazhinji vari kusungwa vanhu vanotambura vasingakwanisi kuwana mari yekuti vamirirwe nemagweta. Vatiwo pane vamwe vevanhu ava vari kurambidzwa kuti vaone magweta, uye sangano ravo riri kushanda nemamwe masangano kuti ribatsire vanhu ava.
Tiri kumirira kodzero dzevanhu tichishandisa mitemo kuti timire vanhu kumakoti. Tiri kushanda nemagweta yakawanda. Tukumbira kuti mapurisa investigate before arresting or musina kusunga vanhu, like what is happening now. Kodzero revanhu must be respected.
Mumashoko avakaburitsa nemusi wechitatu, mutauriri wemapurisa Commissioner Charity Charamba vakati pane vanhu vanosvika chiuru nezana vakasungwa munyika mose zvichitevera mirishonga yakaitika pashutdown, uye vakawanda vevanhu ava vanopfuura mazana mana nemakumi mana ndeve muBulawayo. Kunyange hazvo vechiuto vari kuramba nyaya yekuti masoja ari kurova vanhu, pane vanhu vakawanda munzvimbo dzakasiyana siyana muBulawayo vari kuti vari kuramba vachishungurudzwa nemasoja. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Isha.